Justice Kitapi wapa mutongo uri interim order yekuti City of Harare haifanirwi kuwe nezvinhu zvaingaitwe pamastendi mairi iwayo 2164 ne2165 kusvikira nyaya iyi yapedzwa. Isusu tarisiro yedu seHarare Residents Trust ngeyekuti mutinodi South mune wana vari kutambudzika nekufamba kukrosa Blawayo Road wachienda mukuwadzana, wamwe wachitsikwa, wamwe wachikwara, wamwe wazvirema nekuda kwekuti munzvimbo yetinodi South hamuna primary school kana secondary. Saka tiri kufara zvikuru neinterim order yapiwa naJustice Kitapi iri kuratidza kusimbisa donzo reeducation muZimbabwe kuti padzimba mazana mashanu ega ega panofanirwa kuve nechikoro cheprimary nechesekondari.
Kanzuro yanga ichiti kudii kumataka?
Nyaya payakaendeswa kudare redzimhosva yakanzikwa weCity of Harare wachizvimiririra wachidefenda wemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights achitimirira. Mutongo uyu uchabatsira wagari wemutinodi South kuti wawewo nechikoro chavo chekuti wana wavo vanogona kudzidzira imomo wasinganetseki nemari dzemabhazi dzawanga wachishandisa kuenda kunana Dziwarasekwa, kuenda kunana Mufakosi, kunana Budiriro kupinda mudhorobha.